yauya ichirerutsa zvizhinji asi kwatiri isusu vanongurarama nekutengesa apana chinhu charerutswa nekuti kumastreet imomo ndiwo matinokwanisa kugara tichitengesa ndiwo mune vanhu vanenge vachitenga uyezve mukaona kuti nyika yedu haina kana mabasa mabasa ari kubva kune isiyo kuti tizvifungire nekuzvishandisa but manje kana hurumende yakacreata unemployment yakakura kudaro asi pasina zvatiri kuwana tinongoona kunge tiri vanhu vangorasirwa sezvo tichinge tichizvitengesa tichitenga
mune matanho amuchatora here kuti hurumende ikwanise kunzwa kuchema kwenyu
kutora danho kana uri munhu ari kuzvitengeseraka zvinenge zvichienderana nekuti muri kubvumidzwa nekutora matanho acho zvamunoziva ndechekuti zimbabwe munhu angozviraramira nekuzvionera chatinogona hapana nenyaya yekuti kana tikada kuti tidemonstrete tinosangana navo vachiita se woita tsvingo mugodzi tikada kuti titaure zvatinotaura hapana anotinzwisisa saka taakungoona kunge vanhu mainformal traders zvatiri kuita izvi havana mvere vafungane zvedu takamboudzwa mazuva ano kuti kuchauya mari iyi yakanzi ndeyekuzotibatsira semainformal traders but panga pauzi panoda vanhu vari registered
tinoona kuti lockdown yawedzerwa zvakare nemasvondo maviri zvichakanganisa zvakadii raramo yenyu
apa pakuwedzerwa kwemamwe masvondo maviri apa rufu kuvanhu vanotengesa nekuti chekutanga ndechekuti kwatinohodha kwacho kwakavharwa chikumba kwacho hakuna chekubata mitero chero hurumende yakambotaura kuti musabhadhare asi tinenge tichigara pamani vatisingabhadhari kwoiye munhu wacho anenge ainemba anenge atipo tigare iyewo anenge asingadeere kuti vamwe vazhinji vacho vanotengesa futi saka ndokutaura even vakazoti mazuvano vakaita sei akaita sei asi zvinorwadza kune munhu ari kutengesa ari mustreet nekuti mafees anenge akamirira marendaus akamirira magetsi odhura gasi ratinonge tichida kutenga racho radhura hapana chinhu chakachipa muzimbabwe saka ndinongoona kuti sezvo tiri vanhu vanotengesera hatina kwekuenda nekuti mai vatsva musana mwana atsva mudumbu